Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 24/2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rinotura mutongo unoratidza kuti makambani enhau ehurumende akachikora bumbiro remitemo yenyika nekubudisa nhau dzakarerekera kuZANU PF chete munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzakaitwa gore rapera. Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harisi kufara nekutadza kubhadhara mabhiri ekuzvipatara kuri kuitwa nemakambani anobata mari dzevanhu kuti vazobatsirikane muurwere. Vari kunze kwenyika vonyunyuta nekukundikana kwehurumende kuvapa magwaro avanenge vachida zvikuru ekufambisa kana kuti mapassport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro ratura nhasi mutongo unoratidza kuti makambani enhau ehurumende akachikora bumbiro remitemo yenyika nekubuditsa kwaaiita nhau dzakarerekera kuZANU PF chete munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzakaitwa gore rapera. Dare rati nepfinyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC pamwe nekambani yeZim Papers vaiburitsa nyaya dzekutsvaga rutsigiro musarudzo dzapfuura vakarerekera kudivi reZANU PF vachinyima mamwe mapato mukana wakaenzana sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Dare ratiwo makambani enhau ehurumende aya aichikora mutemo apo aiburitsa nyaya dzinonyomba vemapato anopikisa. Mutongi wedare iri kumasvingo Justice Joseph Mafusire vanoti ZBC neHerald dzinofanira kubuditsa nyaya dzemapato ose zvakaenzana uye vasingatore divi vachiteedzera zvinodiwa nesection 61 yebumbiro remitemo yenyika. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare repamusoro nesangano rakazvimirira roga reVeritas richimirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDark Coltart vachitsigirwawo neFirin Trust amai Valengam Thorpe pamwe navaBrian Desmond Crozier. Mamwe masangano akaendeswa kudare anosanganisira Zimbabwe Electoral Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. VaColtart vaudza Studio 7 kuti vari kufarira nemutongo uyu. Vanotiwo vanovimba kuti zvichienda mberi Herald ZBC nevamwe zvichateedzera mutongo weHigh Court nekuti nekuita basa dzisina rivi divi radzakarerekera. Uye vatiwo vemasangano akazvimirira oga nevemapato anopikisa vanogara vachipomera ZBC neHerald kuita basa vachitsigira bato reZANU PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapato anopikisa kuti anotambira sei mutongo uyu. Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harisi kufara kuti makambani anobhadharwa nevarwere kuti azogovazovabhadharira mabhiri kana vachinge varwara haasi kuvabhadhara zvinonzi nesangano iri zvavokonzera kuti vana chiremba vazhinji vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Medical Aid Association kana kuti ZIMA rinoti makambani aya ane zvikwereti zvakawanda uye ave nenguva yakareba asiri kubhadhara vanachiremba kana vachinge varapa varwere vanenge vari pachirongwa chekubhadharirwa nemakambani aya kana kuti Medical Aid. Munyori mukuru muzima vasacrifice Chirisa vaudza vatori venhau nhasi kuti pamakambani ese aya kambani yePublic Service Medical Aid Society kana kuti PISMAS ndiyo ine chikwereti chakakurisa chemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu madhora ekuAmerica kana mari yakaringana nemari iyi iri yemaRTGS pachishandiswa huremu huri kushandiswa mumabhanga kana kuti interbank rate.
Isu tiri kuti madokta ano ari committed kune zvenyika inei kurapa varwere vemunyika muno, and tiri also kutaura kuti mamedical societies ari kutora mari dzevanhu asi vasingabhadhari kumadokta. Zvoti madokta ozoti haachada medical aid zvoita nge tisitakaipa, asi vanhu vakaipa ndivari kukoleta mari vasiri kuti bhadhara. Imwe medical aid PISMAS yane 7 months isati yabhadhara, and now saka taakuti mari idzodzo ngadzibhadharwe. Ngakuitwe mutemo unoregulata mamedical aid boards. Haaregulatwe, ari kuita zvaanoda. Anongouya munhu anogona ngotanga yake okoleta mari ovhara asina mbobhadhara kana chiremba. And we have seen this happening. And saka tida kuti ngatisimira.
Hatinawo kwanisa kutaura nemukuru mukuru wePISMAS vafarai muchena sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwe uye vekuhofisi kwavo vanga vachiti havamo muhofisi pasvika Studio 7 pamahofisi ePISMAS. Vachirisa vati izvi zvave kupa kuti mamwe madhokotera atadze kuita basa ravo zvakanaka. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vamwe vanachiremba vave kuramba kutambira mamedical aid vachida kubhadharwa nemusho kana mari dzepamafoni.
Oso tiri kuti madokta ari kugovernment ngavapuwe mari inokwanisa kuti vakwanise kuita basa ravo vasingafunge zvemari, kuti nyaya dzemastrikes dziite sei, dzimire, dzisarambe tichingoita zvemastrikes.
Zvataurwa navachirisa zvatsinhirwa neumwe dhokotera vashingirira imeki avo vati vanachiremba vazhinji vave kunhonga svosve nemuromo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswawo nehurumende yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya dzemuhoro hadzisati dzagadziriswa kuti dzienderane nemachinjiro ari kuita mitengo munyika. Saka zvese izvozvo zvinotova zvinhu zvava kutoshungurudza vanenge vachibata basa iri. Saizvozvo chiremba anogona kuzowanikwa kupedza nguva achizama kuti atsvake mimwe mishando, zvinozoita kuti pamwe varwere vasare vasina anovaona. Asi zvisinei, tinoona kuti nyangwe zvakadaro kunyanya muhurumende nguva iri kupiwa nachiremba kuti aone murwere yakawanda chaizvo, nekuti anenge achizama kubatsira kuvari kutambura panguva iyoyo. Saka tinofunga kuti hurumende inozodzikisawo maziso ayo ichiona kuti masacrifices ari kuitwa aya anokodzerawo kuti apiwe muhoro inoenderana nekuchinja kuri kuita mitengo.
Zvichakadai, gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora nyaya iyi vozoona sehurumende kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vachirisa vati makambani aya haasi kubhadhara nenguva uye vati paanozobhadhara ari kubhadhara mari isina kukwana zvavati zvinotyora mutemo weHealth Services Act. ZIMA yaratidzawo kushushikana zvikuru nevakuru vemakambani aya avo vainoti vari kurarama upenyu hwepamusorosoro vasingabhadhare mabhiri evarwere zvavati zvave kutoda kuti komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC iferefete makambani aya. Vaimbove mukuru wePremier Service Medical Aid Society vaCuthbert Dube vakaferefetwa neZAC yaivepo muna 2014 mushure mekupomerwa mhosva yekushandisa mari zvisiri pamwero, asi vakawanikwa vasina mhosva. VaDube avo vakanga vari mukuru wekambani iyi kubva muna 1992 kusvika muna 2014 vaitambiriswa mari inodarika mazana maviri nemakumi matatu ezviuru zvemadhora ekuAmerica pamwedzi, vachiisa muhomwe mamiriyoni matanhatu nemazana ezviuru zvemadhora pagore. vadhuve vaipomerwawo kuzvipa mari yechikwereti inosvika mazana masere zviuru zvemadhora pamwe nekushandisa mari yekambani iyi apo vaiita basa rezifa pavaive mutungamiriri wesangano renhabvu iri asi Zak yakati pakanga pasina humbo hwakati tsvikiti hwairoverera vadhuve nemhosva zima yakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kupasisa bhiri remedical aid societies bill iro rinobata mashandiro emakambani aya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Nasi Gweta va Robert Mueller vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemunyika iyi muna 2016 uyewo kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuvhiringidza kuongororwa kwenyaya iyi vange vachipa humbowo pamberi pemakomiti maviri edare reCongress. VaMueller vatanga kupa uchapupu pamberi pedare rezvemutemo kana kuti House Judiciary Committee uye pari zvino vari kupa uchapupu kukomiti yezvekusora kana kuti House Intelligence Committee. Vachipa humbowo pakomiti yezvemutemo VaMueller vati pane humbowo hwakasimba hwekuti Russia yakapindira musarudzo dzemuna 2016.
First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion.
Hurumende yeRussia yakapindira zvakanyanya musarudzo dzemunyika yedu uye zvainge zvakanyatsorongwa zvemhando yepamusoro.
Gwaro ravaMueller rinotiwo vaTrump vakaedza kumisa kuongororwa kwenyaya iyi asi zvikakona nekuti magweta avo nezvipangamazano zvavo zvakaramba kuteerera zvavaida zvekuti vadzinge vaMueller vacho basa. VaMueller vatiwo vakaedza kwegore rose kuti vaTrump vape uchapupu pamberi pekomiti yavo asi zvakakona n'anga murapwa achida. Vachibvunzwa nasachigaro wekomiti yezvemitemo vaJerry Nadler vemaDemocrats kuti vakachenura vaTrump here, VaMueller vati havana kuita izvi. Asi imwe nhengo yebato remaRepublicans vaDoug Collins vati vaTrump havana mhosva yavakapara uye vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vachipindura mubvunzo wavaNadler, VaMueller vaudzawo dare iri kuti vaTrump vanogona kuzotongwa kana vabuda muhofisi sezvo mutemo webazi rezvemutemo uchiti mutungamiri wenyika haakwanise kutongwa achiri panyanga.
But under DOJ, under Department of Justice policy, the president could be prosecuted for obstruction of justice crimes after he leaves office, is correct?
True.
Pasi pebazi rezvemutemo ichokwadi kuti mutungamiri wenyika anokwanisa kuferefetwa pamhosva dzaanenge achipomerwa abuda muhofisi. Hongu vaMueller vapindura.
Asi vachitaurawo kukomiti iyi vaJohn Ratcliffe vebato remaRepublicans vashorawo vaMueller vachiti zvimwe zvinhu zvavaitaura hazvisi pamutemo.
You didn't follow the special counsel regulations. It clearly says write a confidential report about decisions reached. Nowhere in here.
Hapana pakambonzi mumutemo nyora yezvinhu zvisina kupetwa. Asi mugwaro iri makanyora zvakawanda zvisina kupiwa mutongo.
Kutora mutemo. About potential crimes that weren't charged.
Vanhu vakawanda muAmerica nekunze kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vari kuteera kubvunzurudzwa kwavaMueller uku. Vamwe vari kuteera zviri kuitika izvi ndevazvidzai ruzvidzo vari kuOhio muno muAmerica avo vati vari kuona sekunge vaMueller vari kutatarika kupa humbowo.
Humbowo huri kupuhwa navaMueller ini ndiri kuona sekunge pane interference yakati iri kutyiwa navaMueller kuti vakada kuiburitsa inozonetsa pane ramangwana nokuti vaMueller vanenge vari kucontradicta zvimwe zvavakataura kana kuti zvimwe zvavakaona havasi kuda kuzviburitsa and he is busy refusing to answer a very important question vachizvipa ndingangoti maprivileges a witness.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kusouth carolina muno muAmerica zvakare vapromise sunday vati vari kuona sekunge vaMueller vari kunyatsobaya dede nemukanwa. Vachitaura nezvenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo sachigaro wezesin vaAndrew McCony vanoti mashoko akadai anopa kuti vanhu vasave nechivimbo nesarudzo.
Tinokonzera kuti vanovhota vange vari vanhu vasina trust yatingati voting system yemunyika imomo. Tinoratidza kuti vanovhota vanogona kuramba vachifunga kuti zvido zvavo hazvisi kuvezi izvo zvinozobuda musarudzo. Zvido zvevamwe vanhu vanenge vachida kupindira musarudzo.
VaTrump vange vachinyora padandemutande ravo reTwitter vachishora vaMueller. Vati vaMueller vakasarudzwa zvisiri pamutemo uye vainge vasina kufara nenyaya yekuti vainge varamba kuvapa basa rekuva mukuru werimwe sangano rematikitivha reFBI.
Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kunyunyuta nekukundikana kwehurumende kuzvipa magwaro azvinenge zvichida zvikuru ekufambisa kana kuti mapassports. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaburitsa mashoko aya padandemutande reTwitter richiwedzera richiti vamwe vevanhu vanenge vaine magwaro ekufambisa sasashandi vari kuzopedzisira varasikirwa nemabasa kana kudzingwa munyika dzavanenge vagere nekuda kwekushaya magwaro aya ayo anenge anonoka kumutsiridzwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kadembiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vebato reZANU-PF kuti tinzwe kuti zviri kuitwa nekomiti yavo mukuedza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
Ichocho chemo chiripo nyaya ndeyekuti tanga pasina mari yekunze yekutenga mapepa anogadzira mapassport. Asi iyo nyaya yava kugadzirwa. Chonzo rino musi wemandi takanga tina dzava moyo zvichitaura nenyaya yacho iyoyo. Saka vakatirimbisa kuti panguva shoma shoma iri kuteera iyi pepa rokugadzira mapassport inenge ravapo, michina wo inodhinda mapassport inenge yagadzirwa. Saka zviri kuitwa izvozvo. Tiri kudawo isu sekomiti yangu kuti tione kuti hurumende yazadzisa chirevo ichocho chekuti hatidi mwana weZimbabwe anotambura kwaari ikoko. Ndo nyaya yatinofamba nayo yediaspora policy. Takatoitaura nezvazvo kuti todawo kuti vanhu vedu veZimbabwe vari kugara kunze uko, chii chatingavaitira sehurumende kuti vafare kuti vadzorere mari dzavo kumusha kuzoita mabhizinesi yatingati muchirungu reinvestment. Saka ndo maincentives mangu achaiti anofanira kunge aripo iwawo kuti munhu ari kunze uko haafani kutambura kuti passport yapera kana kuti yaita sei.
Kwaiyo hurumende haina here urongwa hwainogona kuita hwekuti vari kunze vange vachibhadhara nemari dzekunze kwavari kana vachida kutora mapassport nezvimwe zvakadaro?
Ndo zvirongwa zvatiri kuronga izvozvo kuti vari kunze ikoko vanoenda kuembassy pano kuti vangodhindirwa cheke chakuti aiwo wobhadhara mari yako yese yepassport kuembassy ikoko, wabhadhara ikoko uonzi passport yako unozoiona after 1 week kana kuti after 2 weeks kana kuti after 3 months depends kuti wada passport yenguva yakadii. Saka wobhadhara mari yako yese kuembassy, hauchaiti zviya zvekuti wabva kuembassy woenda kuDHL wonotumira kuhama yako, hama yako yoitumira futi mari iye hama yako kuno kumusha yobhadhara passport nemari yeDHL imwe mari yacho. Saka hatisi kuda kuti izvozvo zviitike izvozvo. Saka tiri kutoronga izvozvi ndozvataitaura mumanje naminista kuti zvifambe zvakadaro. Ndakatotaura futi navakematema minista wehome affairs kuti tichiita gwara iroro. Takaona ndobasa rinofanira kuita maembassies edu kwaari ikoko.
Munofungidzira kuti zvinotanga riini izvi?
Isu taida kuti zvitotanga nekukurumidza izvozvi. Tida kuti zvitotanga kuSouth Africa, zvotanga kuLondon, zvoenda kuWashington, zvoya kuBrussels nokukurumidza. Zvozoenda kuAustralia kana kune dzimwe nzvimbo. Asi toda kuti zvitokurumidza. Iyi handikutaura iyi inenge ichingonzi launch. Toda kuti zvitokurumidza. Asi takazoshushikana toona kuti vanhu vatiri kugadzirira zvinhu zvacho kuLondon ndo vanhu vari kuda kurova minista vada kuita sei. Ndo pakazonge zvangoti tikanganise izvozvo. Asi tinoda kuti zvikurumidze. Ese komiti yangu inoda kuti zvinhu zvikurumidze nenguva yakafanirawo.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura pari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vari kukurudzira zvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kumusha kunoshanya kana kunotanga mabhizimisi azvo senzira yekubatsira mukumutsiridza upfumi hwenyika. Amai Mpfumira vanoti hurumende yavo inokoshesa zvikuru zvizvarwa zvenyika zviri kunze zvekuti hazvifaniri kusarira kunze kweurongwa hwekumutsiridza upfumi. asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakawanda zvinogara zvichinyunyuta kuti hurumende inofarira mari yazvinotumira kumusha asi isingade kuzvipa kodzero dzekuvhota zviri munyika dzazvigere. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Mupfumira.
Hongu takanga tine yatingati roadshow kuti taifambira nzvimbo dzakawanda kuUK sezvo kune vana vedu vakawandawo ikoko tichinotaurirana navo maererano nenyaya dzetourism, tourism investments pavangakwanise kuitawo mabhizinesi akanangana netourism nekuvakurudzirawo kuti vazokwanisa kuuyawo kumusha kuzoinvesta kuzoshanya tichishanda pamwe chete neZimbabwe Tourism Authority tichikurudzira vana vedu nekuvaudzawo kuti kumba kwakamira sei, state of the economy, machallenge atinawo ndeati. Saka kwaive kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kunze uyezve tikasanganawo nemamwe mainvestors vaida kunzwisisawo mainvestment opportunities nenzvimbo dzavangakwanise kuinvesta uyezve kukurudzirawo kuti vauye sevashanyi vachizowana zvatiinazvo seZimbabwe munyaya dzetourism.
Kune vamwe vanochema kuti matambudziko ari kumusha zvimwe zvinhu zvinofanira kutanga zvagadziriswa nehurumende kuti vanhu vafambe zvakasununguka. Muri kutarisawo sei matambudziko iwani?
Tiri kuti matambudziko, hapana kusina matambudziko, tine matambudziko. Sehurumende tiri kuti imimi sevana vedu vari kunze munogona kunge mune njere dzimwe dzamuinadzo neexperience dzekuti ngatibatsirei to rebuild our country. Generation electricity iri kunetsa, coupled with that nyaya yefuel tinoziva nyaya yeforeign currency tiri kuedza kuti tingadzigadzirise sei, uyezve nyaya imwe yanga ichinetsa inyaya yecurrency. So zvimwe zvatikuedza kugadzirisa and its a process, but tatanga nemaausterity measures achiri kuita tinotarisa zvichanaka.
Ivo vana veZimbabwe vari kutambira sei zvirongwa zvese zvamuri kuita zvekuvakwezva kumusha izvi?
Ndingangotika it was very positive kwatakafamba, handina dambudziko randakawana, asi kungoti vanhu vanenge vaidawo zvauti zvii zviri kuitika kumusha.
Mubvunzo mukuru unonyanyobvunzwa nevana veZimbabwe vari kunze, honorable minister, ndewekuti panguva yekuvhota kodzero havadziwane, asi nguva yekunge pachinzi kuri kuitwa zvinoda kuti Zimbabwe iwane mari yavo vanhu vanokurudzirwa. Munoti?
Ini ndinoti tinokurudzira vanhu kuuya kumusha. Handiti uyai kumusha, handione munhu achirambidzwa kuzoti avhote, but ezvinoizvi munhu wese anoda kuuya kuzovhota haarambidzwe kuvhota kusvika tagadzirisa zvinenge ida kuti zvigadziriswe pari zvino ndomutemo watiinawo.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeFrancis Town muBotswana yakatora danho rekupa mvumo kekutanga yekutanga kuita mabhizimisi. Ndozo kura zvakare, kanzuru yeFrancis Town muBotswana yakatora danho rekutanga rekupa mvumo yekuita mabhizimisi madiki kuzvizvarwa zvinobva kunze kwedzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Chirongwa ichi chinouya zvichitevera mushandira pamwe wakawiriranwa pakati pekanzuru yeFrancis Town pamwe neguta reBulawayo. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Danho iri rakatorwa nemuvhuro svondo rino mumusangano wekanzuro wakaitirwa muFrancis Town dhorobha guru reChipiri muBotswana, iro riri kuchamembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Makanzuro edhorobha reFrancis Town audza Studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kutarisirwa kuumba muchandira pamwe pakati pezvizvarwa zvenyika yeBotswana nezvinobva kune dzimwe nyika kusanganisira zvinobva kuZimbabwe. Kanzura wetsarakano wandu uye vari mumwe wemakanzura mashanu akaenda kudhorobha reBulawayo nechinangwa chekunoongorora masimudzirwo emabhizinesi madiki vakaone majere vanoti kunotarisirwa kuti zvizvarwa zveBotswana zvichadzidza zvakawanda muzvizvarwa zveZimbabwe.
Takafanirwa kuve nekushandidzana pamwe chete, kubatana nekunzwisisana nevagari vanobva kuZimbabwe kuita kuti vakwanise kudzidzisa vagari venyika ino kutangisa mabhizinesi maduku. Kune zvingoro zviri kushandiswa mutown rino reFrancis Town. Ifungwa dzakatangisisa kutown reBulawayo. Dzaitira kuzama kuwanza mabasa ari painformal sector yedu nazvo.
Mumwe mukanzura akanga ari muchikwata chemakanzura aya valisekho kwambala. Vakudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinotarisirwa kuderedza uwandu hwevanhu vasina mabasa mudhorobha iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza kuti chitsvagirwe chizvarwa cheBotswana kuti vaite mushandira pamwe kuburikidza nechirongwa ichi vachaus carry. Vanoti vari kufara zvikuru neurongwa uhu.
Mbozi kana mbita zvinhu makavanda ndika, it's limited. But now if it is open to anyone, they see the results, it will be 100% benefits for everyone.
Chizvarwa cheBotswana icho chiri kutarisirwa kuita mushandira pamwe navacarry vaGive More Samuel vaudza Studio 7 kuti kushanda nechizvarwa cheZimbabwe mukugadzira mafoni kuchavavhura pfungwa.
Kuuya kwemaZimbabwe munomu Botswana kwakandibatsira, kana ndingati ndinobatsirikana nekuda kwekuti sometimes vanoimprova knowledge yedu isusu, zvimwe zvitie tisingazvizivi, but iwo vanongouya votibatsirapo nepapo sezvo tiri vanhuwo wepasipasi, but still iwo vanhuwo vakatibatsira.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafanu wechiroro vanoti havaoni chirongwa chichiita pundutso nokuda kwekuti zvizvarwa zveBotswana zvakajaira kugarira maoko.
Ndifungidziri kuti ndingashanda neMotswana kunze kwokunge chete ndichinzi ndishande naye nekuda kwekuti ndikwanise kugara muno. Asi uchitarisa mashandiro avanoita chaivo chaivo, unoona kuti havanyatsonzwisisi kuti upenyu chii, uye kuti upenyu huri kuenda nekupi, nekuti nyika yavo ine zvakawanda zvokuraramisika nazvo izvi, asi ivo havakwanisi kuzvishandisa zviri munyika macho. Vanhu vanyongochema nokuti hakuna mabasa.
Mukutanga kwegore rino, gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakaita musangano naMuzvare Kilebogile Shomana weBotswana pamuzinda wemuchachanjela muBulawayo nechinangwa chekuti vavhure mabhizinesi munyika kuburikidza neushamwari huri pakati kwekanzuro mbiri idzi. Muzvare Shomana vari kutarisirwa kuita mabhizinesi ezvezvicherwa nemafuta emhando dzemoto munguva pfupi iri kutevera. Sezvo kandiro kachenda kunobva kamwe, zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya wechidiki vari kutarisirwa kuvhurawo mabhizinesi muFrancis Town vakabatana nezvizvarwa zvenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kubatwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinotitsigira paFacebook page pedu. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuita zvipi.
Ini ndonzi zvisinei dzepasi mamutse, ndinogara kuOhio, Cincinnati. Musi waAugust 17 ndichange ndilauncha Jonaro revakadzi nevanasikana muno muCincinnati. Jonaro richange riri available online. Maproceeds achabva kuJonaro iroro zvikuda kuti tigomashandisa kupublisha puberty educational resource. Tichikuda kuti rive ne template, like a pattern which can be used to sew reusable pads.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichiita mabasa seamuri kuita iwaya?
Zvinhu zvakakosha chose, nekuti sevana vakabva kuZimbabwe vanogara muno muAmerica tine maopportunities ekubatsira kumusha. We should be reaching back kuti tibatsirewo vamwe kumusha.
Ndinoitwa Sibongile, chinoda kufa. Tine chirongwa chezviva kwavakabva. Chirongwa ichi ndechekuunganidza vana vari kukurira muno United States of America kuti vadzidze tsika dzedu, magariro edu neunhu hwedu hwechishona. Tichange tiri kusangana kuHoliday Inn ina 2 Montgomery Avenue muGaithersburg muMaryland. Ndivo patiri kusangana, kutanga neFriday, Saturday nesunday tinenge tiri ipapo.
Zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai kuti zvibatsire vana vanogara mudiaspora?
Vana vedu tiri kuona kuti vari kukura vari pakati pe hunhu hwakasiyana. Mudzimba dzedu tiri kuedza kuvadzidzisa hunhu hwekuZimbabwe, asi vana pavari kubuda kudoko vari kudzidziswa hunhu hwemuAmerica. Saka isu sevabereki tiri kuda kuuya pamwe chete kuti tione kuti tingasangana papi nevana vedu. Vasarasa hunhu hwedu hwekuve maZimbabwe, asi vakwanise kukwana munyika dzavari kukurira kutangira imo muno muAmerica matiri.
Ndinonzi Patricia Katana, ndiri muZimbabwean anogara kuPennsylvania, area inonzi Downingtown, asi mabiko edu ari kuitwa kuCotsville, Pennsylvania. Ndine business rekusona hembe, saka ndirikuri shambadzira kuvanhu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington, ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk, ngatikurukurei.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende zvinobata zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika. Haiwa, vateereri nguva dzedu ndodzadyana natabva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.